ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra 2022 mangwana musi wechina. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra 2022 mangwana china. Vancube vakavimbisa kuti bhajeti ravo richarerekera mukubatsira varombo, vachitizve mapazi ehurumende akakumbira mari yakawanda isingakwaniswi kuwanikwa nehurumende. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vanoti vanhu vose vakamirira kunzwa zvichataura navancube sezvo mapazi mazhinji ehurumende achida rubatsiro pamwe chete nemaindastiri. Vadlamini vanoti vane tarisiro yekuti vancube vachapa mari yakawana kumapazi ezveutano nezvekurima.
Vakosha ndezvekuti tikuona kuti vanhu vazhinji vairarama nekutengesa, vamwe vairarama neyatinoti informal sector, vakarasikirwa neupenyu hwavo nesource of income. Saka takatarisira kuti awedzere pasocial protection. Takatarisira kuti zvinhu zvakaita semasocial grants, semacash transfers aimbopa vanhu akazo chiona inflation. Tikutarisira kuti awedzere ipapo nekuti vanhu vazhinji havasina nzira yekurarama neizvakakonzerwa necovid lockdown.
Chii chamakatarisira kubva kuna vamutuli Ncube takatarisa kunyaya dzezveutano?
Tikutarisira kuti zvipatara zvizhinji zviri kuda kumbowedzerwa. Tichitarisira kazhinji hapana mishina yekushandiswa muzvipatara, hapana mishonga. Saka tinoshandisira kuti bhajeti uya ichakoshesa zveutano mahospitals emagovernments. Tikutarisira kuti vachaitwa program yekubhusta maSMEs avo vanozvishanda, mabhizinesses ari kutanho remainfacturing. Tikutarisira kuti government ichaita an investment fund ichabatsira vashandi kana kuti mabhizinesi ari pamanufacturing.
Ko, kana makatarisa kune zvekurima, Professor Dlamini, chii chamunoda kuti vamutuli Ncube vaite?
Tikatarisa paagriculture, zvatiutarisira nezvekuti vachaiswa mari yakati muagriculture. Nekuti agriculture tirikutarisira kuti haigumiri pakurima chete, asi pane maindustries mazhinji anorarama neagriculture. yatinoti agriculture value chain. Saa tukutarisira kuti mturi achawedzera mari kunyanya pama value addition processes e agriculture. Iyezve tikutarisira kuti nyaya yeCovid yakatochinja nzira yekushanda munyika muekonomi. Takushandisa macomputers kazhinji. Saka tikutarisira kuti pachawedzera expenditure pa yatinoti ICTS infrastructure, information communication technology systems infrastructure.
Izvi zvichabatsira sei uye zvichabatsira ani?
Izvi zvichabatsira kazhinji ma departments e government kuti vanoda kutanga ma business zviite nyore kuti vawane kubatsirwa kunyanya kuchishandiswa macomputers kana kuti ma internet. Saka tikutarisira kuti achawedzera ipapo izvo. Kuvashandi vehurumende tikutarisira kuti achawedzera nekuti inflation iri pa 53% izvozvo. Zvikureva kuti mari yaihurwa nevashandi vehurumende kutanga kwegore haichatengi, yakadzikira kurema kwayo ne 53%. Saka tikutarisira kuti gore rinouya achawedzera macivil servants mari achishandisa auction rate, achavasvitsa palevel yavanga vari muna 2010. Ndozvati kutarisira nekuti upenyu hwakauma. Ndozvandikati ndo zvakati koshei zvati kutarisira kuona mubudget ya honorable minister.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paNational University of Science and Technology muzvinafundo Stevenson Dlamini vari paRunare kuBulawayo neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti zviri pachena kuti mapurisa ari kuvambunyikidza sezvo nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa dzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Nemusi wemuvhuro majistrate womuHarare amai Vongai Guwiro vakatenderana nemagweta avaNgarivhume kuti vachuchusi vanyatsogadzirisa mapepa ekuvapomera mhosva nekuti ainge asina kujeka panyaya yavari kupomerwa yekuti vaikurudzira kana kuda kumanikidza vanhu kuti vapidigure hurumende musi wa20 Chikunguru gore rapera. Gweta ravo vaHarrison Nkomo vanoti mapurisa ari kungovapomera mhosva dzisingaenderani nechikamu chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act kwavari kuti vakatyora. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvomukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vanowanzoti vanopikisa vanotyora mutemo kuti vaonererwe nevekunze nekusvibisa hurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaNgarivhume.
VaZulu, nyaya dzedu dziriko kumatare hapana chiri kufamba. Tava nenguva inodarike gore nemwedzi inoraudzira tichingoenda kumatare dzimhosva tichidzoka. Yaimbo dzinofanira kutongwa ipere, iri kungoenda iri kungodzoka. Musuno Zulu ndanga ndiriko, hapana prosecutor wacho chaye chaye anga asipo, akashayikwa akatsvagwa. Magistrate unotonge nyaya yacho vanga vasipo, ikatoverengwa noumwe anga aripo, judgment yeexception yedu. Saka hakuna chiri kufamba, zvakamira kusitika chaiko. Saka yanguva nyaya kungoenda kumakoti nekudzoka.
Asi vakakudzorera here gwaro renyu rekufambisa kana kuti passport?
Passport rangu vanaro, havana kuti dzosere magwaro edu ese ekufamba. Ndichikuenda kundomangara kumapurisa kamwe pavhiki. Zuro wacho ndakaenda kukoti ndatobva nekuwaterfalls police kundomangara kundoripota kuti ndizikanonzi ndiripo, handina kwendakaenda. Saka nyaya dzacho ndeiya yatinoti muchirungu persecution, haisi prosecution. Ndezvekungorwadzisa kuti tinokurwadzisa kusvika wanyarara. Zvinoisa hatinyarari.
Sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemabielections, vamwe vari kukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuvota. Imi muri kuitawo sei uye muri kupindawo here musarudzo idzi?
Tiri kukurudzira vatsigiri vedu zvakanyanya kuti vanyorese kuvota. Ende gore rinouya tinotarisira kuti pasarudzo dzemaby elections tinonga titoreport chitoparticipata. But chikuru chatiri kutarisana nacho iko zvino, tiri kukurudzirana kuti vana veZimbabwe tigone kushanda pamwe chete takatarisana nesarudzo ya 2023.
Izvi munenge muchizviita sei?
Tiri kukurudzira macitizens nevatsigiri vedu kuti vagamuchire gwara rekushandidzana nemamwe mapato kuti tigone kukunda ZANU PF. Tisadivide mavote opposition asi timaise mundiro imwe chete kuitira kuti tikunde Munangagwa neboka rake.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vari parunhare kuHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Nezuro dare redzimosva mubindura rakarasa nyaya yokumwe murume aipomerwa mosva yekunyomba nekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Mutsigiri webato reZANU PF Goodman Musariri akasungwa gore rapera achipomerwa mosva yekufambisa mashoko okutsigira mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantino Chiwenga pana vamunangagwa. Zvinogara zvichitaurwa kuti bato reZANU PF rine mapande maviri, rimwe rinotsigira vamunangagwa, rimwe richinzi riri kutsigira vaChiwenga. Svondo rapera dare redzimosva muBite Bridge rakarasa mosva yeumwe murume nemukadzi wake vakange vachipomerwa mosva yekuzvidza nekunyomba zita remutungamiri wenyika. Nyanzvi mune zvemutemo vachishandira muguta reToronto kuCanada vaSilas Chekera vanoti mutemo uyu hauzikanwi paunotangira nepaunoperera uye unotyora kodzero dzevanhu.
Pamaererano nemutemo uyu wekunyomba kana kuzvidza hofisi yemutungamiri wenyika, pane zvinhu zvitatu zvandingangotaura nezvazvo. Chokutanga, kubvunza mubvunzo wekuti iye mutemo wacho iwowo wakarerekerei, basa rawo nderei? Nokuti kana uri baba, kana makutsvaga rukudzo necheremerera kuburikidza neshamu kana bhande kana zvibhakera, semuonero angu imi pane pamunenge mapotsa. Nokuti rukudzo necheremerera zvinofanira kubuda kuburikidza nemabasa amunoita imi sababa. Takaritasana nenyaya yatinayo semutungamiri wenyika. Haudi mutemo kuti uwane cheremerera norukudzo.
Ko mutemo uyu wakamira seiko chaizvo? Unoita sounonetsa kunzwisisa.
Mutemo uyu, saka muri kuona nyaya zhinji yekumataro kudziri kunoraswa. Mutemo uyu unoklasha kana kuti kupikisana nedzimwe nguva nebumbiro remutemo constitution yedu inova ndiyo iri pamusoro pemurau yese munyika medu. Bumbiro rinotipa kodzero yokutaura takasununguka, yavanoti pachirungu free speech kana freedom of speech. Saka kana ndakuzonzi ini mukutaura imomo, kana zvatarisirana nemukuru wenyika, zvaakuzonoita semhosva zvakare kuburikidza nekuti ndataura kuti chii. Munoona kazhinji kazhinji nyaya dzacho dzinozonoraswa kumatare, nokuti dare rinenge raakuti zvakataurwa izvi. Munhu akataura kuburikidza kodzero yake paconstitution. Saka mutemo iwoyu in some instances unoklasha ne right ye freedom of expression iri muconstitution.
Vachekera, mutemo uyu unotangira papi uchiguma papi kana takatarisa kodzero dzevanhu dzinovabvumidza kutaura zvavanoda?
Mutemo wacho iwowu unonetsa kuti tiunzwisise kuti unotangira papi uchiperera papi. Pamutemo, mutemo wega wega unofanira kunge uri certain. Tinofanira kunge tichiziva paunotangira nepaunogumira. Zvino mutemo wokunzi kunyomba kana kusora hofisi yemutungamiri wenyika, kuti tizive kuti mhosva yacho inotangira papi ichiperera papi, against the background yekuti ndine right to freedom of expression yandamboreva iyaye, zvinonetsa. Saka unozoona mujoni woga woga aakudecida pachesi yoga yoga kuti iyi mhosva iyi haisi mhosva, which then becomes a problem. Nyayama pamienza niso yemungu arikunza aga singiru kwa kutu aga adama nangagwa vasia vasira vachuenga kutinditi mosa and iskundikisa watu mosa ereja cheripai so ndoa ingwe dambutiko riliko pamtemo
abo vange vari nyanzvi mwineje mutemo vachishandira muguta reToronto kuCanada vaSilas Chekera vari parunhare kuCanada neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Chitevela kuhone kwa pa social media kwe video ya iratiza wa Emerson Mnangagwa vachita seba kadakwa Newsday rinoti mutauriri wa wa Mnangagwa wa George Charamba vanoti wa Mnangagwa vakange vasina kudakwa uye vanongonwa wawa mwezi mitanhatu yekutanga kwe gore vachiti ndizvo zvinoitwa na wa Mnangagwa gore roga roga kubva muna 1978. Munewsday makare vatsigiri vatanhatu veMDC Alliance vakamiswa mberi kwedare nezuro vachipomerwa mhosva yekutuka mapurisa vachiti imbwa dzamutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatanhatu ava vanoti Nobody Makoni, Batsirai Sora, Kudzai Sachio, Jacob Chigodora, Chipo Mungoshi naMemory Chikodze vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora pamunhu vakaenda kudzimba dzavo. NewZimbabwe.com rinoti zvizvarwa zveZimbabwe makumi manomwe nezvitanhatu 76 zvakanga zvichidzoka kumusha kubva kuSouth Africa zvakatiza kubva panzvimbo inochengeterwa vanhu vachivhenekwa coronavirus kana kuti quarantine kuBite Bridge. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya, tikashamadzi kuti vanhu vakawanda vakurwara nefungwa kuZimbabwe. Nechimiro chivatungamiri variko vasingafungiri, vasinganzwiri, vane utsinye, vasina moyo. Munhu iye semusemu ndiye akavharirwa mubakanzi usamboshanda zvachose usabuda kune pandemic. Semusemu munhu iye ndiye ari kunzi bhadhara mari yeschool fees nemaus dollar. Maus dollar achasikawanikwi, hurumende iri kupa vanhu mabhondi. Semusemu munhu iye ndiye ari kunzi bhadhara rendi, vamwe vari kutochembera mabhondi malandlord. Semusemu munhu iye ndiri kunzi bhadhara bhiri remvura nekadzuro riri mumaus dollar. Semusemu munhu iyeye futi haana kwaanoshanda, akarasikirwa nebasa pakangodzigaramba munguva yepandemic ichitanga. Haana kwaari kushanda, haana kwaanokwanisa kumupa mukurarama. Munhu iye angatadza kurwara nepfungwa iyi. Sei vana Mnangagwa nekuru yake ZANU PF vasina kana urombo kana kubvunzwa utsitsi kana kune vanhu? Nokuda kwaizvozvo munotoita varwere vepfungwa vakawanda. Semusemu mutungamiri yendiye ari kuti ari kubhadhara vakagwa hondo imwe mari iri maus dollar, asi mushandi wehurumende achipuwa bhondi. Vana vese veZimbabwe vari kurarama muZimbabwe.
Mamukasei mhuri yeZimbabwe. Indotsinha nofesi uyo anga achitaura nyaya yenhengirikini wee kuti munzobatiwa nyaya dzekuti education education. Ndotsinhira naye ndichitaura kuti hakuna wamwana wasingatombofungwa nozva muno Zimbabwe. Unzavhenda achitaura kuti mutikanganisa mabasa edu, ichi basa riipi rawo kuita iwe? Basa ripi? Venda raunenge uchiita rokunzi unonzi basa, unonzi takonzi mabasa ripi? Zungu idzodzo uri kupuwa izvozvo zvauri kutengesa izvozvo ndounonzi basa iroro. Kuna basa rakadaro. Vanofungai musati maita zvinhu yakuna zvotanzi education mavene education muchidzidza kupi? Iye venda iye ndiakabva nograduate ndiyakuti anzi saka ndozvakagraduatira izvozvo zvokuti anzi unotengesa nzungu munhu mustreet izvozvo kana unotengesa mahewu. Usangotaura zvimwe zvinhu zvisina kana musoro wako mwana. Tinoda kuti makambani avhure. Iwe zvawakadzidza utambirire mari izvozvo. Vabereki vako vagara pamutefetefe unoti hanzi tukasa mabasa edu muno musaka vanhu musete demonstration. Demonstration kutoitwa ane mazvona.
Imwe mukasima mungana mangwana nana mukoma Jonga, mangwana nana mukoma Jonga. Parisi pastudio 7 apo ishi. Hazvakaoma hama dzakuurayiwa muno musouth Africa. hama dzakurayiwa muno muSouth Africa zvekuti taikumbirawo nomubvunze kune vakuru vehurumende kana ingava ZANU-PF kana ingava MDC kuti havagonori kutaura nevanhu vemuno muSouth Africa nekuti Pietersburg izvozvi yaipa vanhu vari kupindirwa door to door mazimbabweni ndo ari kudikana kunyanya vamwe vese maforeinasi ava havasi kubatwa neproblem kuri kudikana mazimbabweni vari kuurayiwa zvakaipa saka taikumbirawo kubvunza kuti havagonori kutaura nehurumende yesouth africa nekuti vanhu vavangozii hapana zvinhu zviri kutaurwa tirikungoona vanhu vavangonyarara hapana vanhu vari kungotaura dzimwe mhosva kana dzimwe nyaya saka taikumbirawo imwe studio 7 mutaura nevakuru kuti maforeinasi vari kuurayiwa muri kutodiiwo navo
ndinoti makadii vashamarari vestudio 7 kuno tinofara zvikuru tinokutendai nekutipa zvirongwa kutipa news zviri kuitika kunyika kwedu nini ndinongoti zvangu mazimbabwe nzi ngatizoregista kuvhota tiende tinovhota neuwandu hwedu hwose tivhotere purezidendi wedu weshanduko ane vanhu pamwoyo asiri madhara ayo ataneta nawo anongoti promisa zvinhu zvenhema kubva vachitanga kutonga since 1980 nanhasi hapana zvakaitwa saka hai handei tinoregista kuvhota tivhotere purezidendi wedu weshanduko advocate Nelson Chamisa tiwane mabasa tiraremewo zvakanaka sezvinoita dzimwe nyika sezvi tiri kutambura tiri kune dzimwe nyika tichisiya nyika yedu yakanaka kutodarika yadzo saka hatiregistei kuvhota vanhu vamwari tivhotere purezidendi weshanduko ngaapinde hake mukomana tinomutsigira standimeya simbi ndiri Northern Cape kukimbaloko
kadiko vana mukoma tanoka wande vana mukoma jongapo makasinda here isi tinofara tichitati pano papolokwana apa ndidivine matutu pano papolokwana apa ndiza kukwazisawo zvangu vabereki vangu amai semu nababa semu pamponjana ndichida kutaura ndakanangana na vatete avo vakataura vachitivo MDC iri kuwanikwa iyo ichisvibisa zita rezanupf ko iyo zanupf chairi kuvharidzira vachamisa vachisangana nevatsigiri vavo uye ndakanzwa vatete avo vachitaura vachiti kana zanupf uye mapurisa nemasoja vakada kuti vange vachisunga vanhu vose vava vari kuita izvozvo vanowanikwa vachisunga ko takawanikwa runganiko bato remdc richiisa nyaya kumapurisa richiripota asi panowanikwa pasina kana umwe anosungwa zvinova izvo zvingoratidza kuti vatsigiri vezanupf vachamisa vangaponda mota dzavo here vachamisa vangakuvadza vatsigiri vavo here
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera nhasi vaemarson munangagwa vasvitsa makore mana vari mutungamiri wenyika munofungei pamusoro pebasa ravo pane zvachinja here tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti hurumende yavo ichapinda mudura renyika rinochengeta mafuta ekufambisa dzimotikari igopinza munyika mamiriyoni makumi mashanu emadhiramu emafuta aya kuti zvibatsire kudzikisa mitengo yezvinhu munyika mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira pamusoro pekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotikari ayo ave kuramba achidhura zuva nezuva nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyika zhinji dzave kuzarurwa sezvo chirwere checovid-19 chave kudzika vachiti izvi zvave kukonzera vanhu kufamba-famba uye kutenga asi zvinhu zvichiri zvishoma muzvitoro tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze zvizere
chavari kutaura apa ndechokuti mafuta anari kushandisa motikari muamerica petro nedizeri radhura chaizvo chaizvo saka vanhu ama kampani mazhinji vange vachichema kuhurumende kuti ngaione zvokuita idza ikwanise kuona mukana yekuti zvinhu zvidzake mumashopu muno kuti panokwira mitengo yana diesel petrol zvinhu zvinokwirawo. Saka America sedzimwe nyika dzakawanda wanda dzatinoona dzakaita sana Japan, India, South Korea vanenge vaine matura avo petrol ne diesel namafuta endege okuti kana kukaita maemergency vanobva vazovhura matura iwaya vachitengesera mafilling station ari munyika nemutengo wapasi. Saka ndio zvavafunga vaBiden kuti ngatimbodaro iki zvinoro kuchema chema kuri kuita vanhu petrol iri kukwira chinoita kuti ikwire zvikonzero zvakawanda wanda kuti pasi rose raakumuka manje nokuda ikonomi dzenyika dzepasi rose dzaakusumuka kubva mucovid.
Taakukwidzisa mutengo wemafuta okufambisa dzimotikari chii?
Chikurukuru chiri kukwidza mutengo pasi rose wemafuta edzimotikari ndechokuti nyika zhinji dzanga dzakavhara ikonomi yadzo nokuda kwecovid dzava kuvhura. Saka kuvhura kuri kuita nyika idzodzo makambani achivhura vanhu vari kutengawo mafuta makambani aitengawo mafuta epetrol nedizeri kuchifamba uku kuri kubva mafuta nedizeri kunyika kwacho ikoko. Kunyika dzacho dzakaita sana Saudi Arabia dzakaita sana Libya havachakwanisi kumita dimandi havachakwanisi kunge vachichera kana kubudisa peturo nedhiziri rinokwana kwazvinoda kutengwa nekuti vari kuita vogo through zvecovid izvozvizvi. Saka vanenge vachingovhurawo pichana pichana pichana. Saka mafuta ari kuita mashoma nyika dzakawanda dzichida mafuta iwawo zvinozoita kuti mafuta aya adhurisise kunyika dzakawanda nekuti zvine zvaakuti vasati vachamawana kwavari kumawana ikoko. Saka nyika dzacho dziri kungonzi madii kuwedzera ivo vachiti hatizvikwanisi plus vanozva kuti vakawedzerawo mafuta yavo kunyika idzi purize yechi mitengo yepetrol nedhiziri inodzaka ivo vorusa.
Pakutaura kwaitwa navaBiden nezuro vakataura vachiti vaita izvi zvokubudisa mafuta anegara akachengetewa aya kuitiravo kana zvinhu zvaoma, vachiti vatenderana vari kuita izvi pamwe chete nedzimwe nyika dzakaita sana India. Sei vachida kutenderana nedzimwe nyika pakushandisa mafuta avo avagara vakachengeta?
Zvinoitika ndezvokuti kunyika idzodzi dzavatenderana nadzo ndokunobva zvimwe zvinhu zvinotengeswa muAmerica zvakawanda wanda. Saka havangazviiti vega, nyika yoga yoga simba rayo rinobva mushamwari dzayo. Saka kuna South Korea, kuna na Japan, ndo kunobva motikari dzakaita sana Toyota makambani adzo ari munomu, kuna na India kune zvakawanda zvinobva ikoko. Saka vabvumirana nenyika idzodzi dzine dzimwe kuti aiwa kuti ufumi hwedu hwagara hwenyika hwagara huchihidzana hufambe huchihidzana nenzira yanga iripo nechekare chose ngatiite zvakati zvakati nokuti mazuva ano hakusina nyika yangati inomira yoga isina ushamwari nedzimwe nyika. Ndo saka zvavataurira neshamwari dzavo vakadai vakatiite zvakati tobudisa mafuta atatakaviga uko tichiitira maemergency waya toramba tichihidzana sokuchidzana kwatachiita zvikepe zvinobvawo kunana Japan kunana South Korea India zvichiuya uno chine zvawanawo mafuta akati chipei zvinhu zvacho muzvitoro isu zvatinotengesawo uno kuAmerica zvichienda kunyika idzodzo zvine zvoendawo zvichitakurwa namafuta anenge akachipa zvondosvika zvochipirawo vanhu vaikoko. Saka kuzvidzana kunoita nyika muzvakawanda wanda zveupfumi hwenyika zvinoita kuti kana pamafuta iwayaya epetrol nedhiesel zvinge zviri zvinhu zvinokosha kuti zviwiriranwe neshamwari panyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari paRunare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanotarisirwa kuparura bhajeti ra2022 mangwana china. Mutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti nyaya dzavo dzakawanda dzavari kupomerwa hadzisiri kutongwa dzichipera kumatare edzimhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.